Tinotenda mukomajonga, tinotenda mukomadziiti kuti tinge titaura nevateereri vestudio 7. Chokutanga ndechekuti hurumende yakati taita lockdown nekuda kwecovid-19 ikati yakuti maprivate players kana kuti vanga vaine makombi avo voga, mabhazi avo voga, vachijoina ZUPCO. Hurumende ichiitira yakashandisa mukana iwoyo kuti iite sokuti iri kuda kuvandudza safety yavanhu mukufamba, asi idzi dzanga dzisichanga chisiri chokwadi. Yanga iri nyaya yokuti hurumende inoisa ruzhowa mumotokari dzose dzokufambisa kuti iyo igokwanisa kunge ichishandisa mukana wemota dzavanhu kuita bhizinesi rehurumende. Izvi hazvigoni kushanda nekuti hurumende yacho haina mari yekuzopa vanhu ivavo. Saka vazhinji vanhu vakabva vabuda muchirongwa ichocho, vanhu vakasara vasina chokufambisa. Hurumende inobva yataka kuchinyeba manje kuti tatenga mabhazi 50, tatenga mabhazi 100, tatenga mabhazi 500. Mabhazi acho haako, asi hazvishandi zvokuva nemonopoli nekuti taamune inonzi free market economy. Maprices anofanira kukwikwidzana.
Ndodzoka kwamuri vachikwinya, regai tinzwe kuna vadzikiti. Vadzikiti, munoti nedambudziko rezvekufambisa pamwe chete nemashoko ataurwa naHonorable Chikwinya.
Kumajonga kandemiri, nyaya iripo panyaya yetransport zvishuwa inotibatei, asi tinoona kuti panguva yecovid lockdown yaya yakapa zvishuwa mukana wokunge tikugadzisa nyaya dzetransport sector yedu muZimbabwe. Kubva panyaya yekubatwa kwevanhu zvisakarurama nevaioparata makomita omnibus, tinoona kwaiva nedambudziko rekusechwa, kupirwa, kunyikidzwa kwevanhukadzi nekushaikwa kwekodzero dzevanhukadzi umo maikwirirwa hambautare idzodzi kuenda mumaguta. Nezvokutiwo zvakare paiva nekuchinja-chinja kwemitengo nezvokufambisa nhasi kana kumangwana, tichireva kuti tainge tiri pakubatwa nekumbunyikidzwa nemakomita omnibus. The government program pairi papo it was very genuine and it was ground based on the fact yekuti vanhu vanofanira kuwana service yetransport iri public kubva kuhurumende yavo yavakasarudza inge iripo in 2018 uye iri kutonga pazuva ranhasi. Every week taiwana mabhasi aipinda muno muZimbabwe from Belarus and from other sources, achipinda tichimaona tichidatidzwa achipinda mimigwagwa mumatowns akasiyana-siyana. Ende nhanharasi uno mabhazi wacho acho iwaya ari mumumigwagwa tiri kumaona, tiri kumashandisa. Yes, tazovhura kaekonomi after COVID. Hatingaexpecte mabhazi aya akwanise kuita match up nedemand.
Vachikwinya, takanzwa hurumende ichitaura kuti yatora matano ekuti mabhazi anenge amboenda kune mamwe maguta aye paanodzoka obva achibatsira kutakura vanhu kurerutsa ndima. Munoti ine matanho iwayo?
Danho iroro harishandi mukomajonga. Zvazvinoreva ndezvekuti bhazi reZUPCO riri kubva kuBuruwayo rinosvika muHarare kuma10 kana kuma11 mangwanani anenge oenda masikati. Raakuda kudzokera zvakare kuBuruwayo kuma2 kana kuma3. Transport iri kunetsa pane anonzi mapeak hours, kubva na6 makuseni kusvika na8 o'clock makuseni, kubva na4 zuva rovira kusvika na6 zuva rovira. Ndonguva dzoda kufamba vanhu kuya kumabasa nekudzokera kumabasa. Saka chango mukazadza maZUPCO palunch haana zvaanobatsira. Vanhu vanenge vari kumabasa kwavo, vanenge vari kumahofisi kwavo. Saka zvinoreva kuti hurumende iri kubvuma dambudziko, asi haisi kukwanisa kupa solution inoenderana nedambudziko.
Vadzikiti, munoti
mashoko arutaurwa navachikwinya vari kutaura zvavo, but vaisingatarisire kuti tazomboita kuti makombi iwayo anga achipiswa mugwagwa, even maassociations vacho aripo iwayo. It was in my issue pricing iwayo, varutaura maprice controls iwayo in the first place. Maprice controls akatadza kushanda kunyaya dzetransport dzibabo kubva mazuva iwayo paine matransport association. Saka now we are saying it's better for us as the government to offer the alternative transport kune vanhu. Aizati vanhu vanorelya nezvepublic mode of transport inenge ichibva muhurumende yavo yavakasarudza kunge ichivatungamirira. Saka pari zvino izvi ishu iri kuZUPCO yanga iri yatingatotaura nezvayo inyaya yematagets, nekuti vanhu vanga vari kungoshanda towards matagets. Kana tingabata tageti bhazi ropakwa kana tichikombi chonopakwa kuseri kwomuti, even iri peak hour munhu tinogara zvake atitee bhazi ndabata tageti yangu yenhasi yandakesha mari yangu. Though the biggest core problem iriko kuZupco as we speak, which needs to be rectified as soon as is possible.
Chikwinya, imi sebato reCCC zvinhu zvamuri kukurudzira kuti dai zvaitwa kugadzisa matambudziko aya?
Chokutanga tinokurudzira kuti hurumende ivhure mikano yemabhizimisi sechirimbo chayakaitisa kuti Zimbabwe is open for business. Mukano yemabhizimisi zvinoreva kuti vanhu vane makombi avo, vanhu vane motokari dzavo dzatenderwa neMinistry of Transport ngavabvumidze kutakura vanhu. Iyoyo zvupko yacho kana ine mabhazi ayakatenga sekutaura kwairi kuita kuti takatenga mabhazi kuBerulas atinongoona paTV asi tisingamaoni muroad, ngaiuye icompete nevanhu, because our constitution allows for a free market economy iri based on demand and supply.
Vadzikiti, zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe kugadzirisa matambudziko aya?
Zvandikakurudzira kuti zviitwe ndezvekuti zvipo should set the house in order, ndochekutanga in terms of timetabling yemabhasis and abolish system yavari kuita yematargets by the end of the day. Second thing again ndechekuti yes, we might be able to see my short term solutions, but in the long term it is the duty of government to provide transport to its own people through an efficient cheap public system. Uyezve we encourage unity mukati menyika medu and patriotism. Ndekuziva kuti zvimwe zvikonzero zvatinosangana nazvo nhasi zvino zvakafanana nemutransport sector, maspace and so on, zvavinzwa nemasanctions.